Tinotenda ipoma choto urongwa kwedu kwakuratidzira musi wechishanu musi wa16 kwavapa mhando yepamusoro chaizvo vatsigiri vedu vose nyika yose vanhu vese vemachechi vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iyi mashoko ose anenge afamba vanhu vari kuziva kuti musangano wedu wemdc tichanoitaridzira musi wechishanu svondo rinotevera unowamusiwa 16 saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo
chii chaizvo nhai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu
chokutanga ndoda kuti vachoto munyika muno yezimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi vanhu vari kutambudzika vanhu vari kununga svosve nemuromo munyika yedu munomu yechipitirwa hamuna mari inonzi yeyo mari munyika yedu munomu hamuna mabasa vana vari kuyaura vakapedza sikoro kunana uzek vanongogara pamba nevabereki munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru hapana chakanaka mafuta edzimotokari anokwira zuva nezuva zvinhu hazvina kumira zvakanaka dambudziko guru chairo nderekuti munyika yezimbabwe hamuna utongo hwechekerere ndo dambudziko guru munyika yezimbabwe dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis kana kuti yatinoti legitimate crisis hapana hurumende yakatarudzwa nevanhu ndo saka muchiona vanhu vachionogwa noupenyu ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge chitaridzira musi wechishanu
vachibaya kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu
nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vanelson chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu ndedzemashamwari saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri sirias dzatingati ndedzekurevesa nhaya yenhaurirano iyoyo vachoto semusangano wemdc ndo zvatinozoda chaizvo tide pane nhaurirano dzemazoro kwazvo dzokurevesa dzisiri ndokupanana kumeso asi nhaurirano idzi dzichiitiwa dzokutaura kwandaita sokuhwereketa kwandaita kuti paina mutongi gava mainzanise ndokuti paine nhaurirano dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa hauti iwo munofanira kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro yesaratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zvinozvizvipa mutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti itsvakai permission unongotizivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti tichataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica inti square mangwanani nenguva dza9:00
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muzanu pf anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya mdc ichitama diro ajojina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uritungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai yangu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uko
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kupirindiwa matisheti atanga achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezano vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka saka isu tiri kuti semdc tine vanhu vachange varipo vachange vachita basa resekiriti kuona kuti hapana anotikanganisa regai toro mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezano haiwa manyangira yavona tichange tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokanda kumapurisa dzedzo mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vatoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yezimbabwe.